Danho rakatorwa nehurumende iri ratambirwa nemufaro nemamwe maroja akaita samai nometa kanhu kamwe avo vanogara mumusha wemabvuku muHarare.
Isusu tiri kutonzwa kufara nezvataurwa nehurumende nokuti tanga tatopererwawo nokutiwo malandlord edaya anga achitonetsa. Ukada kumutsanangurira kuti handina mari hanzwisise saka vaita havo.
Asi vamwe vane dzimba dzinogara maroja vakaita samai Fiona Munyaradzi vemumusha wetafara uyo wakavakidzana nemusha wemabvuku vati vachapinda panguva yakaoma kana maroja avo akatadza kubhadhara mari yerendi.
Ndopanobvawo mari dzedu dzekudya ipapo. Iko zvino chikafu chaicho chiri kudhura, saka muroja wangu akasabhadhara mari yerendi. Mari yekutenga chikafu ndoiwanepi nekuti nini handisikwe ndobasa, hapana kwandinoshanda.
Mutungamiri wechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvhea vatiwo nyaya iyi iri paviri nekudaro hurumende yaifanira kutanga yataura nemapoka akawanda isati yatora danho iri.
Toshaya kuti ana ambuya ana sekuru varidzwe dzimba vanorarama sei. Chitarisawo kudivi remaroja, maroja mazhinji vanhu vai vanorarama nekutengesa muno muchitungwiza hamuna indastiri, saka kwatiri zvinhu zvakaoma zvikuru kuti vanhu vakwanise kuwanikwa vachitambi vawane kunyange mari yacho. Dai hurumende yakwanisa yayapo COVID relief funds kumaloja so that mari vanokwanisa kupowa kana votaurirana nemalandlords wapowa kana chidimbu chekuti vaone kurarama.
Chigaro wesangano rinomirira vagari vekukadoma rekadoma Progressive Residence Association vaWilbert Batanai Murambiwa vatiwo zvaitwa nehurumende izvi zvichaita kuti varidzi vedzimba vatadze kuteerera dzimba dzavo.
Munisipara tinoda mari, landlord achaiwana kupi mari iye asina wapuwawo nemaloja nekuti anotokuti apudza mari ipapo isa uko. Saka apa pari triki Rob Paul to pay Peter, haiite nyaya yakadai. Kana vati hazvichabhadharwe nemalandlords munisipariti haina chainowana hapo zvinoi zviri nani nekuti landlord haana kwaanosenza, muloja haana kwaanosenza. Saka ari kuwana mari apa ndiani? Hapana tesa hatina.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati hurumende inofanirawo kuona zvaingaite sezvo iri iyo inotora mitero kuitira kuti irerutsire varidzi vedzimba pamwe nemaroja.
Hurumende yaifanirwa kunge iriyo iri kuendesa mari kumakanzuru muZimbabwe wachiwabatsira kurerutsira wane dzimba nevanoloja nekuti pari zvino vanhu vose panguva yelockdown tarisiro ndeyekuti hapana ari kuita mari.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vane kumangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi mumashoko avakaisa patwitter nemusi wechipiri vamangwana vakati dare remakurukota rakanga rataura danho iri senzira yekuona kuti hapana munhu anoomerwa zvakanyanya neupenyu panguva iyo nyika iri kurwisana necovid-19 uye pasina ari kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.